This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 13, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoputsa dzimba mumusha weGlen Nora ichiri dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vakaronga kunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vanoti vanofara nekubudirira kwemunamato uyo, kunyange hazvo mapurisa akamboedza kuurambidza nechina kuti usaenderere mberi nemugovera. Munyori ane mukurumbira munyika Chenjera Hove anoshaya ari kunze kwenyika ari muhupoteri muNorway. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwaMutare vanoti havasi kuzobvuma kubviswa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo kudzamara vawanirwa nzvimbo itsva dzinokodzera, kwete kwavari kunzi vaende nekanzuro yavo. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iye.
Vatengesi ava vanoti kwavari kunzi vashandire vari nekanzuro hakunyatsovaitirisiye zviro kusingasvikwi neruzhinji rwevanhu. Kanzuro inoda kuti vanhu ava vashandire vari kuchidzere nzvimbo iri pedyo nebhawa rekanzuro rechidzere Beerhall. Nzvimbo iyi iri pedyo nechiteshi chechitima. Mumwe wevatengesi vasiri kuda kuenda kunzvimbo iyi, amai Chipo Mangisi, vanoti vakaenda kuchidzere havazowani vatengi vakawanda.
Isu tinoda kutengesa muno mumhuro mugwagwa because gore nakuna kunaya. Tine nzara huru chaiyo kwakatokura.
Mumwe mugari anotengesera paMikos Park vapenjeni muchikeiwa vanoti zviri kuda kuitwa nekanzuro zvichapa matambudziko akawanda kuvatengesi vazhinji. Vamuchikeiwa vanotengesa nhare mbozha uye kugadzira dzinenge dzisingachashandi zvakanaka. Vanoti kuchidzere hakusviki vanhu vakawanda sezvo mabhazi asingasviki ikomo.
Vari ndizve pane matoilets panomwewa mvura pakanaka, panosvikawo mabhazi, panekuti panotengeseka, panosvika vanhu, kwete kuti vanotoendesa kune dzimba dzereru yezuko, hakunowe munhu anosvikako.
VaAronstole avo vane makore matatu vachitengesa zvinhu zvavo pamberi pechitoro cheshangu cheBata vanotiwo havazi kuzobva panzvimbo yavanotengesera vari mazuva ose. Meya weguta reMutare Kanzuro Tatenda Namarare vanoti kanzuro yavo ichatora matanho ekubvisa vatengesi ava mushure mekunge yapedza kugadzirisa nzvimbo yavari kuda kunowa kugariswa patsva. Vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kuchaitwa mumazuva mashoma ari kutevera. Mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF iyo yakavimbisa vanhu mabasa anosvika mamiriyoni maviri panguva yesarudzo makore maviri apfuura vanoti vatengesi vanofanirwa kuteerera zviri kutaurwa nevatungamiriri vavo kana vachinzi vashandire munzvimbo dzakatarwa. Vamupfumi vanoti mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa uye vanoityora vanofanirwa kusungwa. Makakatanwa ari kwaMutare anoitika mushure mekunge mapurisa ekanzuro yeHarare apisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora achiedza kubvisa vanhu ava mumigwagwa. Asi vamwe vevanhu ava vari kuramba kubva mumigwagwa vachiti hakuna kwavanoenda kudzamara vawanirwa nzvimbo dzinosvikika nyore nyore nevatengi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Mumwe vakaronga kunamatira murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara, Bishop Anselimo Magaya, vanoti vanofadzwa nekubudirira kwakaita urongwa hwemunamato wavakaita nemugovera kuZimbabwe Grounds muHighfield. Bishop Magaya vanoti vanofarawo nekutambirwa kwakaitwa shoko ravo rekukoka vezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira, kunyange hazvo mamwe mapato ezvematongerwo enyika asina kubudirira kuzovepo pamunamato uyu. Vanoti vezvematongerwo enyika ava vakanyoriranawo pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo chekuti vadzamara vadzorwe kumhuri yavo vari vapenyu, uye kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare munyika inofanirwa kunge ichiremekedza kodzero dzevanhu. Chibvumirano ichi chinonzi chakasainwa navaDidmus Mutasa vakamirira People First, kunyange hazvo iwo pachavo vasina kupindawo mumunamato uyu. Kwotiwo mutungamiri weMDC Vamogen Tsvangirai, mutungamiri weMavambo Kusile Don vaSimba Makoni, mutungamiri weNCA vaLove Momaduku, vatendai biti veMDC Renewal Team amai Emilia Mukaratirwa vakamirira bato rezapu, pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Munamato uyu wakabatanidzawo vamwe vezvematongerwo enyika vanosanganisira vakadzingwa mubato rezano PF uye vaimbomirira Urungwe West muparamende vaTemba Mudiswa, pamwe nevaive mutungamiri wevakarwa hondo yerusununguko vaJabulani Siwanda. Asi vaMagaya vanoti havana kufara nedanho remapurisa rekuda kuvarambidza kuita musangano uyu kuburikidza netsamba yavakapiwa nemusi wechina. Asi vanoti vakazoisa nyaya iyi kudare repamusoro iro rakati nechishanu manheru musangano uyu uenderere mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tinopa mbiri kuna iye Mwari anotaura kuti kana muvaka akavaka pasina Jehovha unovaka pasina. Takavimbaona Mwari takavaka, tinavo Ishe vakatibatsira. Vanhu vakawanda vakauya kubva kumakereke akasiyana-siyana, macivil society nemapolitical parties. I think vazhinji vacho vatakakoka vakauya, uyezve programu yacho yakafamba zvakanaka. Zvataida ndozvakaitika. Takanamata kuna Mwari, tinoziva kuti Mwari vakanzwa. Chechipiri, pakataurwa statement iri very very clear kuti vanhu veZimbabwe vane kodzero yekuziva kuti itaidza marauripi. Saka izvo zvakaitwa zvemutsindo. Saka tinotenda Mwari.
Tinonzwawo kuti pakanyoreranwa chibvumirano, mungatiudza kuti chibvumirano ndecheichi uye vakanyorerana chibvumirano ichi ndavanani vakasaina?
Chibvumirano ichi yatingati muchirungu declaration yakanga iri yekuratidza kushushikana kuri kuita isu vemakereke, macivil society nemapolitical parties siri ZANU-PF ziri official. Chibvumirano chacho chakanga chiri chekuti tiri kuda zvekare kuti tizive kuti uripi, uye kuti vamugambe semutungamiriri wenyika nehurumende vabude pachena vachiadresa mamachinaries avo ese kuti dzamara ngaatsvagwe. Ndava tinoziva kuti kana vachida zvinokwanisika kuitika izvozvo. Saka ndoo mademands atakaita, uye zvakare kuti tinotarisira kuti maZimbabweans vafambe vakasununguka, vachiasosieta vakasununguka pasina nevachikidzira. Zvakabudawo zvakare nechibvumirano ichocho.
Zvii zvamungati zvakabuda zvikuru pamusangano iwoyu?
Zvakabuda chikuru kushushikana kwevanhu kuti zvino vakumana tava independent, uye zvekare tanyora bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda, then mumwe wedu oshaipa. Izvo zvakabuda chaizvo. Chimwe chakabudawo chaizvo inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudzidza kubatana panyaya dzinovanetsa vese.
Avanga vari mumwe vakaronga munamato yekunamatira vaitaidza mara Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe chiremba anoti veruzhinji vanofanirwa kuongororwa nguva dzose kana vaine chirwere chehigh blood pressure kuitira kuti vabatsirwe chirwere ichi chisati chakomba. Dr. Golden Fana vanoti vanenge vaine chirwere ichi vanofanirwa kunwa mishonga yavanoudzwa navana chiremba. Dr. Fana vanotiwo vanhu vazhinji vanorasikirwa neupenyu vasingazive kuti vane chirwere ichi. Vanotiwo zvinhu zvakadai sekuputa fodya nekunwa doro zvakafurikidza nekushandisa sauti yakawanda mune zvekudya zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonzera chirwere ichi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Fana kuti tinzwe kurudziro yavo.
Zvinokonzera chirwere cheBP hakuzanzi chinowana zvinhu zvakawanda zvinosangana pamurwere umwe chete chekutanga chatingataura ndechekuti kune dzatinoti genetics kana kuti masikirwo akaita vanhu verudzi iroro kana vemhuri iyoyo mhuri zhinji inoona kuti baba vane BP vana vaviri vatatu saka zvine takufamba mugunda kazvinoita saka tinoti chirwere cheBP chine kutambidzwa namumuri kana kuti chiri genetics ndochekutanga asi genetics dzega dzinogona kutadza kusvika pakuti munhu aite BP kana zvimwe zvatinokwanisa kuwana mumararamiro edu zvakanaka.
Zvii zvimwe zvamungati imi zviri kukonzera kukwira kwechirwere ichochi cheBP?
Zvimwe zvatinowana mumararamiro edu zvinova kutizirawo kutanga kweBP zvinosanganisira madyiro atinoita saka tiri kutaura nyaya yeuwandu hwemunyu muchikafu chedu kana kuti salt. So chikafu chine munyu wakawanda chinosvika pakukwidza BP chinowedzera. Zvinotikuita nemararamiro atinoita maererano makushandisa muviri kana kuti maexercise. Vanhu vasingaexercise vasina basa rinoshandisa simba ravanoita rinoita kuti vadikitire nguva zhinji vane mukana wakakurawo kuita BP. Ndozvimwe chete nevanhu vane muviri wakakura. Saka zvinhu izvozvo zvinosanganisira munyu, zvinosanganisira kuva munhu asingaiti maexercise nekuva nemuviri wakakura pamwe chete negenetics ndozvinosvika pakuti munhu asvike pakuita BP.
Dr. Fana, tinoona vazhinji vachiti chirwere ichochi cheBP isilent killer kana kuti chinouraya chakanyarira. Sei vanhu vachidaro? Vanhu vangazvidzivirire sei? Zvii zvamungayambire vamwewo vasati vabatwa nacho?
Chekutanga chandikata vanhu chekuti kana munhu ari pazera rinopfuura kana 30 zvakanaka kuti apote achimbonotarisa BP kunyange asina chaari kunzwa. Nekuti unogona kunge une BP usina chauri kunzwa usingazvizivi asi uchitokanganisa muviri wako. Saka zvakanaka kuitwa inonzi screening. Unenge usina hako chiri kunesa uri kunzwa asi mushure megore kana maviri unombopota uchinotarisa BP yako pakiriniki kana nachiremba ari padhuze. Ndochekutanga. Unavo vanenge vabatwa neBP kunyange vasina chavari kunzwa panouya unzi usilent killer ndepekuti munhu anenge aine BP asi utano hwake achinzwa zvinhu zvisi zvakanaka. Munhu akaita saiye kana akasarapwa BP ikaramba yakakwira kwemakore inenge ichikanganisa nhengo dzake dzemuviri ndiye anozosvika pakuita macomplication ozouya pamwe aita stroke.
Nyanzvi yechirwere chehigh blood pressure Dr. Golden Fana vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vanyori vemabhuku munyika vatanga kuungana pamba pemumwe wavo vachenjerai hove avo vakashaya nezuro kuNorway uko vanga vari kugara muupoteri kwemakore anodarika gumi. Vahove vanga vachinetsekana nechirwere chechiropa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vakawanda pamwe nevakamboshanda navahove vanoti varasikirwa zvikuru nekushaya kwavo uye vanoti zvinorwadza kuti vashaya vari kure nehama neshamwari dzavo. Munyori werimwe remasangano anomirira vanyori munyika reZimbabwe Writers Union zvakare vari murayiridzi pachikoro cheInvest of Zimbabwe vaMemory Chirere vati vahove vakaita basa guru pakudzidzisa vanhu kunyora munyika uye vachagara vari mupfungwa dzevazhinji nguva yose.
Zvinonetsa kuti ugamuchire kuti vanhu vanenge chenjerai hove vanofa. Hungu tinorwadzikana nokufa kwavaita asi mundangariro dzedu munhu uyu mupenyu.
Vakambovasachigaro weZimbabwe Writers Union vaDavid Mungoshi ndemuwe avo vakashanda navahove vatiwo varwadziwa nekushaya kwavahove.
Dai kuri kuda kwedu vangadai vasina kutisiya. Tinogamushira yedu hongu kuti ichasvika nguva kwatiri tese. Asi pane vamwe vanhu vekuti zvikuru vakatarisa zera rake munhu anga achiri within population yayo yevanhu vachine simba rekuita basa. Tanga tichawana zvakawanda kwavari saka zvinotirwadza sevanyori asi pane ukama neushamwari wanga uripo ndozvinonyanyisa kurwadza izvozvo ndosaka maona tichisvika pano.
Imwe shamwari yavamungoshi vachiri kure chiri kure ndemumwe avo varwadzikana nekuti vahove havana kuwana mukana wekuparadzana neshamwari dzavo.
Chinhu chinorwadza kuona itarenda rakadaro risingobvutiwa kutanhiwa naMwari kunge ruva rangaraibvawo zvaro asi isu kwatiri harisi ruva rangaraibva.
vamugoshi vati chinofadza chete inyaya yekuti vahove vane zvimwe zvinyorwa zvavasiya zvisati zvaburitswa
uye totarisira kuti izvozvi dzimwe nguva pane zvimwe zvinyorwa zvavakasiya ndanga ndichitoudza mhuri mukati umowu kuti pane rimwe ravakanditumira inini remapoems zvikanzi verenga muzukuru ndikaverenga vakazoti ndiani wanofunga kuti angandiitire batanidzire nevanhu vekuzph ndikaita izvozvo saka ndisingazivi kuti vanga vasvika papi
amai Irene Stanton avo vakashanda navamungoshi apo vaive kukambani inodhinda mabhuku yebaoba books iyo yakadhinda bhuku ravahove rinonzi bones vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwavahove vahove vakabuda munyika muna 2001 sezvo mafungiro avo ange asingaenderani nehurumende yavarobert mugabe panguva yekushaya kwavo vahove vange vari international writers project fellow pabrown university watson institute for international studies vahove vakanyora mabhuku akawanda akaita samasimba evanhu nabones iro rakahwina mubayiro wenom award for publishing muna 1989 vahove vakapiwa mubayiro wezimbabwe writing award muna 1987 pamwe negerman africa award for freedom of expression muna 2001 vahove vakamboshanda semupepeti wenhau kumoto vakazoenda kuzimbabwe publishing house uko vakashanda semupepeti wemabhuku vakazobva kuzimbabwe publishing house vachinoita writer in residence pauniversity of zimbabwe vakashandawo semutori wenhau weinterpress service news agents vari muharare vahove avo vakamboita sachigaro wezimbabwe writers union vasiya mudzimai nevana vatanhatu uye pane urongwa hwekuti mutumbi wavo utakurwe kubva kunorway kuitira kuti uzoradzikwe kumusha ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nhasi tiri kurangarira mabasa akaitwa nemunyori ane mukurumbira chenjera yehove uyo akashaya nezuro kunorway kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kutira kuti tigokufonerai Magaterera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iraq yaburitsa mashoko nhasi ekuti yatanga urongwa hwekurwisa chikwata cheIslamic State kuitira kuti itore dunhu rekumavirira reAnbar iro riri mumaoko eIslamic State. Chikwata ichi chakatorawo maguta makuru emudunhu iri eRamadi neFallujah. Kutongwa kwemutori wenhau weWashington Post Jason Rezaian kwatanga zvakare nhasi muTehran kuIraq. Aka ndeke chitatu mutori wenhau achimiswa pamberi pedare risingabvumidzwi vatori venhau kupinda. Izvi zvaburitswa nesangano renhau rehurumende muIran. Kutongwa kwake kwakamboitwa muna chivabvu nachikumi. Vechidiki vemuZimbabwe gumi nevaviri vakapedza zvidzidzo zvavo munyaya dzemabhizimusi kuNigeria pakupera kwesvondo pasi pechirongwa cheTony Elumelu Entrepreneurship Program. Vechidiki ava vanoti vakawana ruzivo rwakadzama ruchavabatsira mukusimudzira mabhizimusi avo. Mutoro wedu wenhau Ntungamiri Nkomo anotipa nyaya iyi.
Vechidiki ava vakaita zvidzidzo zvavo izvi pakati pemwedzi mitatu yapfuura vari muZimbabwe uye nemusi wechishanu vakanopedzisa urongwa uhu kuNigeria. Mumwe wevechidiki ava ndivatawanda Musvaire vanova muridzi wekambani yeGoshen International Private Limited iyo inogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kubva mumarara. Vamusvaire vanoti kusangana nevamwe vadzidzi pasi pechirongwa ichi kwakavavhurisa pfungwa vanoti izvi zvichavabatsira mukusimudzira bhizimusi ravo.
kusangana kwa Sigda nevamu wanu machino jipa manga mazano niku zisa kuti waru kushita segne zime nyika mchana wati makambani zaka anobudirira anenga achi obareda umanyika zaka wanda wanda saka kana usungori nema ideas ako chete chete uriwe muzimbabwe ni usika shie nevamu waru maafrika wakwanese unyata kubudirira sakanana
zvinonzi gondorasha niyo rinokumba chero marara asi vamushwaire vanoti ivo vari kukumba marara kwete nekuti vashaya nhiyo asi kuti iri ibasa ravanofarira zvikuru uye rinobatsira kuchengetedza zvakatikomberedza
zvatinoita ndizvoti tinotora mapepa atinoona kumudzinorasirwa mapepa dzedzo toabika futi ogadzira anonzi mapelets mapelets aya ndiye anozogadziriswa zvimwe zvinhu zvakawanda zvakafanana nemadhishi nedzimwe ndiro nezvakadaro zvakadaro izvi
muzvare Melissa Mazingi ndemumwe wevechidiki vanga vari muchirongwa ichi muzvare Mazingi avo vane webhusaiti inotengesa mpatya vatsinhirawo mashoko ava musvairi ekuti chirongwa ichi chavabatsira zvikuru chirongwa chetony elumelu entrepreneurship program chakaparurwa nemuzvinabhizimusi wekunigeria vatony elumelu gore rapera nechinangwa chekubatsira vechidiki venyika dzakasiyana-siyana muafrica vane mabhizimusi achiri kutanga vakapinda muchirongwa ichi vanosvika chiuru chimwe chete uye vekuzimbabwe vari gumi nevaviri mumwe nemumwe achapuwa mari inosvika zviuru gumi nemadhora kubva kutony elumelu foundation yekuvabatsira kudzamisa mabhizimusi avo pamari iyi vachange vachizodzosera zviuru zvishanu zvemadhora nekufamba kwenguva ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tungamiri Nkomo
kanzuro yeguta reHarare nhasi yaparura chirongwa chekupwanyira vanhu dzimba dzainoti dzakavakirwa dzakavakwa zvisiri pamutemo Mutoro dwena Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vagari vekuGlenora muHarare vanoti varadzwa zvikuru nekupwanywa kwaitwa dzimba dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare vachinzi dzimba dzavo dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mumwe wevanhu ava amaitekla Nyamundanda vanoti imba yavo yange yavakwa kusvika pamahwindo vawana yapwanywa zvekuti hapana chavachawana pamari yose yavakashandisa vachivaka imba iyoyo uye vati hapana yambiro yavakambenge vapiwa.
Indi stoshika istobvawo kumbani badza rangu mota istoenda dai zero rine mapurisa irakanzwe kanzuru kudini ndopenda toshika nota apa pane chibuilding chachatomira
Matthew Nyanyiwa vano vemumwe vapwanyirwa imba yavo vanoti vaibhadhara mari kumushandira pamwe unonzi 5 Greater Heights unotungamirirwa navatafadzwa machemedze vano venhengo yezanu PF vanyanyiwa vanoti hapana chavaiziva kuti stand yavakatengeserwa haimo mumapepa ekanzuru
Sinzi kuine nyaya yekunzi kana munhu achinga apanzvimbo anenge avaka structure ndiye hashi ndiye hapo hachapwanyirwe maybe ndozvi zvavanenge vachizvitorera maybe
hatina kukwanisa kutaura navamachemedze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vanoti vanhu vese vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo vakanyorerwa matsamba yekuvazivisa kuti vanofanira kupwanya dzimba dzavo dzavakavaka zvisiri pamutemo
Seguta reHarare takagara takataura kuti vanhu vasavakire dzimba pavanenge vasina kupuwa mvumo vanhu vasaite mainversions vanhu ngavamirire vapuwe pekuvaka zviri pamutemo dzamuri kuona dzaputswa idzo nhasi gumi neimwe chete dzimba dzakavakwa zvisiri pamurawo so isusu tiri kuti munhu wese ngaateerere mutemo wekanzuru nemutemo wenyika
Vachideme vati kanzuro icharamba ichienderera mberi nekupwanywa zvivakwa zvose zvisiri pamutemo vakakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere murau mukutenga mastendi ekuvakira dzimba
kuti munhu wese akavaka panhu pasingatenderwe ngabvisake zvinhu ngabvisake zvidhina zvake ega azonozvivakisa imba yake chi panhu panotenderwa vasamirire kuya kuputsirwa vese vanozviziva vakavaka pasingatenderwi matsamba avo emademolition vakatomapuwa saka ngavaiteerere zvavakaudzwa neguta
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kanzurwa ina masimba ekuputsa zvivakwa kana isina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Kupwanywa kwaitwa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kwakada kufanana nekwakamboitwa muna 2005 pakaitwa chirongwa cheoperation Murambatsvina. Kunyange hazvo kupwanywa kwedzimba kwatanga nhasi uku kusati kwanyanyotekeshera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzedu dzemitambo. Mitambo yenhabvu mishanu yakapera iri mangange 0-0 panguva iyo chikwata cheDynamos chakadzikira pamamiriro akaita zvikwata mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 nechikwata cheHwange munhandare yeRufaro muHarare nemusi weSvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mitambo mishanu yakapera iri mangange 0-0 panguva iyo Dynamos yakadzikira muhurongwa weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 neHwange muRufaro Stadium neSvondo. Hwange yaifanira kuva yakakunda mumutambo uyu asi yakatadza kushandisa mikana yakawandisa yayakawana kusanganisa nekurovera pamapangwe pagedhe katatu. Dynamos yadzikira zvekuti yave pasi pechicken in triangle nehaumine. Chicken in iyo yakaitawo mangange 0-0 zvekare neCapes United yave nemapoints makumi matatu point imwe chete pamusoro petriangle nehaumine. Dynamos yacho yave nemapoints makumi maviri nemasere. Mukuru wekambani yeDynamos TV vaEmmanuel Machina vanoti kusatamba zvakanaka kuri kuita chikwata ichi kuri kukanganisa zvikuru kutengwa kweDVD rechikwata ichi.
Zviri kuitika ndezvekuti mafans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Vakambotambira chikwata cheDynamos ichochi vaBrighton Twire vanoti ivo matambiro ari kuita dhimba rehafadze uye inofanira kugadzirisa zvinhu nguva ichiripo.
Unoziva mbora mune time yekupika ne time yekudzika form, but I can assure you the team inopika.
Asi vamachinya vanofunga kuti kunyange zvakadai Dynamos ichatora chete mukombe weCastle Lager Premier Soccer League uyu kechishanu kakateverana.
Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Asi chikwata chiri kushura marende cheHaumine icho chave pachinhano chechitatu mushure mekurova Buffaloes 1-0. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Chicken In 0, Capes United 0, Harare City 2, Flame Lily 2, FC Platinum 2, Chapungu 0, Triangle 0, Highlanders 0, Wawa 0, Dongo Sawmill 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munyoro wekutanga anoti, verengaiwo tsamba yangu, tanzwa nekutambura muZimbabwe, mabasa hakuna. 2018 tsvangirai ngaachitora matomu, musataura zita rangu, ndogara kwachiuta. Mumwe anoti, rambai muchitipa zviri kuitika munyika. Ndimoreserewo vose vekwaMurukira kuno kuSt Albert, ndini T Murukira. Mumwe anoti, ndinokwazisa mukoma Jonga namukoma Blessing, ndingafara chaizvo ndikwazisirawo mhuri yese yekwaChipara kuMwenezi, uyezve ndisingakanganwi akabata upenyu hwangu anove iye mudzimai wangu Mai Miriam Chipara nemwana wangu Miriam. Ndatenda mukoma Jonga namukoma Blessing nekuverengawo tsamba yangu kwamaita, Mwari akukomborerei. Aiva vateereri semazuva ose, nguva ndo dzine shanje, asi tinokurudzira kuti murambe muchinyora kuno tichiverenga tsamba dzenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoputsa dzimba mumusha weGlenora ichiti dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vakaronga kunamatira murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vanoti vanofara nekubudirira kwemunamato uyu, kunyange hazvo mapurisa akamboedza kuurambidza nechina kuti usaenderere mberi nemugovera. Munyori ane mukurumbira munyika, chenjerai hove, anoshaya ari kunze kwenyika ari muupoteri kuNorway. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Sandra Nyaira.